Sachigara wezano pefu manikala ndivasame undenge vano tirujitera danu rakatorwa nebatora ore kudzinga vamutasa muzano pefu. Zvaka kodzira kuti patsvagwe mumwe mumiriri wenzvimbo iyi. Vaundenge vano tisezvo mazuva ari kuswedera kuenda kunomination court nemusi wa 8 kubvumbi. Bato ravo ratove nenhengo dzakawanda dziri kuda kutora chigaro ichi. Vano kuti by election iyi iri kutarisirwa kuitwa musi wa 10 chikumi gore rino.
For example, in the airport, quite a confusion. The cinema gamma talks of my LP, what a beast, what a suspect from party. I see they still hold the garage of MP. And feeding the evaluator, they put it, those people also to be called as MP. Money.
Vaundenge vanoti nhengo dzezano pfu dzinosvika gumi neshanu dziri kuda kukwidza musarudzo yeprimary yebato kuitira kuti pave nemunhu mumwe chete anozomirira bato musarudzo iyi. Vaundenge vanoti uwandu hwakadai hwenhengo dziri kuda chigaro ichi hunoreva kukura kuri kuita tsigiro yebato iri. Vaundenge avo vanova zvakare gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vanoti kunyange hazvo vasati vave nezuva richaitwa sarudzo dzemubato ravo, nhengo hadzisati dzobvumirwa kukambena sezvo vachida kutanga vavhetiwa neutungamiriri hwebato iri.
But I present a petition from the expelled, recalled from that politician. The expelled from the party resolution which was taken in this house last week.
Dzimwe dzenhengo dzezanupiyefu dziri kuda kukwidza mumaprimary election aya dzinosanganisira vaimbo vegavhuna wemanikaland vatinaya Chigudu, Sachigaro wevaimbo vevarwiri vehondo yerusununguko kuno vaNation Madongorere, vaChrist Ngosho, vaAlbert Nyakwedzwa, amai Elizabeth Makoni, vaNathaniel Mhiripiri, vaDakarai Mapuranga nevamwevo. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika haasati abuda pachena kuti achakwikwidza here kana kuti kwete musarudzo idzi. Vamutasa avo vakakwidza nyaya yekudzingwa kwavo muzano pfu kudare reconstitutional court vachipikisa kudzingwa kwavo vanoti vachakwikwidza musarudzo iyi. Bato rinopikisa remdct rinoti harizi kuzokwikwidza musarudzo idzi kudzimara paitwa shanduko ine chekuita nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Mutauriri wemdct mumanikaland vatreva sarwaka vanoti hazvibatsire kupinda musarudzo iyi kana pasina vandudzo yemitemo yesarudzo inoita kuti dziitwe paine jekerere uye pasina mukana wekubiridzira. Apo zanupf iri kuronga zvesarudzo yemuheadlands, Sachigaro wemdct mumanikaland vadavid Chimini vanoti bato ravo rave panhano dzepamberi mukuedza kuwedzera uwandu hwenhengo itsva dzinozokwanisa kuvhota musarudzo dzemuna 2018. VaChimini vanoti bato ravo rine urongwa hwekunyoresa vavhoti vatsva vanosvika zviuru gumi nezvitanhatu mudunhu rinovhoterwa rega rega. VaChimini vanoti izvi zvinokwanisika chete kana vakaziva panogara nhengo dzavo uye nekudzishanyira mudzimba vachinyoresa mazita avo pamwe chete nekuvakurudzira kutora zvitupa kune vaya vasina uye nekuzononyoresa kuvhota.
So tabvumirana kuti Manikaland seprovince tiri kuda nhamba yatinoti 16,000 maregistered voters paconstituency imwe naimwe. And basa irori tikariita semarongere ataita ndinodaira kuti tinokwanisa kuwana vanhu ivavo, ndochinhu chekutanga. Chechipiri tiri kuti iri kunzi door to door campaign iriitwa nezano ndeyekumanikidza vanhu. Isu tiri kuti door to door campaign yatinenge tutaura pabranch ndeyekuti tinozivana mumisha matinogara. Saka tikakwanisa kuziva kuti munhu uyu imemba yeMDC tichimunyora pasi tichiona kuti ane chitupa, tichiziva nhamba dzake dzechitupa. Nhasi ndafara nokuti ndanzwa kuti voters roll, electronic voters roll yakukwanisa kuti tiiwane.
VaChimini vanoti kuvepo kweelectronic voters roll panguva ino kuchavabatsira sebato mukuongorora vanhu varimo nevasimo mukuti vaite basa ravo nyore. Manicaland ine matunu makumi maviri nematanhatu anovoterwa kuti ave nemamiriri veparamende.
Shandisa voters row iyoyo kucheka kuti vanhu vedu vari muhere muvoters row. Saka zvinotibatsira kuti tikawana 16,000 mavoters pa constituency imwe naimwe, ndinodaira kuti tinobudirira tikaenda kusarudzo.
Sachigaro MDCT anoti pari zvino mabasa avo ekunyoresa nhengo itsva mumatunhu ose ari kufamba nemazvo. Vanoti mumatunhu matatu pamanomwe emumanicaland panyoreswa nhengo mazana mashanu mudunhu rega rega kubva kutanga kwegore. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.